manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Ngana zakare maniro anasi uri musi wechipiri chivabvu 25/2021 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vavauraya vari vakauya vakafutsira vakavhara tsime iroro vakava vakakerenge pamusoro vachitatsipika tsika dzenyika yeZimbabwe. Nhasi mafutava muka tavaka mutsananidzo wavo pano pavaimwa mvura.
Chiumbwa chemucherechedzo wambuya nehanda. Chaparuwa nasi muharare mushure memakore zana nemakumi maviri nematatu vafa. Varairidzi vakawanda vanotadza kutambira mari dzavo mwedzi uno hurumende ichiti inobhadhara chete vari kuenda kumabasa.
Afrika ine ivhu nezvicherwa nevanhu vane njere asi zvese izvazvireve chinhu kana matongerwo enyika asina kumira zvakanaka.
Nyika dzemuAfrika dzinocherechedza zuva reAfrica Day zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika dzakawanda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chiumbwa chine mucherechedzo wambuya nehanda chaparurwa nhasi muHarare nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vemapato anopikisa vachiti uku kutambisa mari yenyika panguva iyo nyika yakatarisana nematambudziko akawanda. Thomas Yiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuparurwa kwechiumbwa ichi kukwaitwa vanhu vari mavhu nemarara pachiitiko ichi pasingatevedzerwi zvakatarwa nehurumende pamwe nesangano reWorld Health Organization kuti vanhu vasaungane senzira yekuderedza mukano wekupararira kwechirwere cheCOVID-19 vamunangagwa vakurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti rushande nesimba kuitira kusimudzira upfumi hwenyika senzira yekuzadzisa zvido zvambuya nehanda.
Mukaona pane miti yakachengetwa pane kereke iripo chechiripo iyo makare kare nenenda vachirwa navavuyi vasina mabvi ndopa vaivuya papa netsime ravo nomuti wavaigara pamvuri vachimwa mvura vavauraya varungu vakauya vakafutsira vakavhara tsime iroro vakava vakakerenge pamusoro vachitatsipika tsika dzenyika yeZimbabwe. Nhasi mafutava muka tavaka mutsananidzo wavo pano pavaimwa mvura.
Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa Mugwadi vati chivakwa chambuya nehanda chaparurwa nhasi ichi chichabatsira vakuru nevadiki munyika kuti vanyatsoziva nhoroondo yenyika.
Munoziva imi kuti kusununguka kwakaita nyika ino kwakatanga kubva muchimurenga chokutanga vanambuya nehanda vachikokorodza mhomho yose madzishe vana vomuZimbabwe kuti varwise vauyi vanova varungu vanga vauya kuzopamba nyika ino. Pakatora makore akawanda kwazvo kuchizoya chimurenga chechipiri zvamunoziva imi kuti mbuya nehanda vakataura ivo nomuromo wavo zvikanzikwa chero kunyange navarungu vakavanzwa kuti nyika ino ichasununguka zvekare mabondo avo mabhonzo avo achamuka zvosunungura nyika ino iyi zvinova zvakaitika. Zvizosaka kuti nyika yedu ive nekuzvitonga kuzere muna 1980.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Slachwayo vatiwo ruremekedzo rukuru rwanga ruchifanirwa kupiwa mbuya nehanda kuve neutongi wejekerere munyika.
Inyaya yekubatwa kwevana veZimbabwe zvakaenderana nekuita kuti upfumi hunge hwakapararira kuvana veZimbabwe vese zvakaenderana. pasina kutyisidzirana, pasina kurovana, pasina kurayana, pasina kupisirana dzimba. Ndoremekezo ratotarisira kunge ringe richipihwa kuti zvinhu zvavakarwira, zvinhu zvavakafira zvinge zvichionekera, zvinge zvichioneka kumunhu wese weZimbabwe. Asi izvi zvakuitika kuti rumekezo rwakupuwa chete kana vanhu vakuda kutsvaka nzira yekubanayo mari yekuisa mastatue munozi akaiswa akasiyana siyana mamwaya ekuti vanga vaitarisa kuti mbuya nehanda here kana tavasi haiswo mufananidzo wobuya nehanda vachiita zveutsotsi.
Mutauriri wemutungamiriri weMDCT vaDouglas Monzora vaLloyd Damba vati kunyange hazvo zvakanaka kuti mbuya nehanda varemekedzwe nechivakwa ichi icho chiri panosangana migwagwa inoti Julius Nyerere naSamora Machel nguva yachaparurwa haina kuringana nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vati mari yashandiswa nehurumende pabasa iri ingadai yashandiswa kugadzirisa zvinhu zvakawanda zvinosanganisira nyaya dzeutano nemigwagwa isina kumira zvakanaka.
Mukatarisa imukuti kuAmerica kune Statue of Liberty iriko, mukatarisa kuFrance Statue of Liberty iriko, even kana Statue ya Mandela kuLondon iriko, hapana chitsva. Uyezve chechipiri chatinofanira kuziva isu semusangano nevanhu veZimbabwe ndechekuti Statue ya mbuya nehanda kana kuti mbuya nehanda vainge vasina kadhi reZANUPF, mbuya nehanda vainge vasiri veZANUPF. Saka chirongwa ichi ndikuona chirongwa chakanaka chekuti tirangarire magamba edu ehondo yerusununguko yechimurenga chekutanga. Asi zvazvaita ndezvekuti iko zvezvi mukatasa mamiriro akaita upfumi hwenyika, dai mari yestechui yamboiswa paside yanogadzira rodhi kana kuti kwachenda mbuya uko yaane almost 30 years or 40 years after independence isati yagadzirwa. Kana iwo mbuya nehanda nhasi wakamuka wakaenda kwachenda mbuya awarasiki nekuti nzira iyoyo wakangosiya yakadaro.
Asi gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vati zvakakosha kuti micherechedzo yakadai ivepo vachiti mhara haina kukosha pazvinhu zvakadai. Vamunangagwa vadzokorodza zvakare kuti hurumende yavo iri kushanda zvakasimba kuti dehenya remusoro wambuya nehanda ridzoswe kubva kuEngland. Mbuya nehanda acharwe nyakasikana avo vaive svikiro rerudzi rweZezuru vakashanda zvakasimba mukuronga chimurenga chekutanga chekuramba kupambwa neBritish South Africa Company ichitungamirwa naSisu John Rhodes kutanga muna 1889. Hondo iyi ikazotsviriridza muna 1896 na 1897, vakazofa muna 1898 mushure mekusungirirwa pamuti, asi vakasiya vataura kuti mapfupa angu achamuka. Mushure mekuparura mucherechedzo wambuya nehanda, vamunangagwa vapawo motokari kumadzishe akanga asina kuwana motokari pakambopiwa mamwe madzishe motokari idzi, vachiti madzishe anofanira kuchengetwa, vachiti mukuru mukuru hanga igare pfunde. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vezvematongerwo enyika vari kuita maonero akasiyana pamusoro pezvinoreva zuva reAfrica Day. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 parutivi rwemusangano wavaita nevatori venhau mukucherechedza zuva reAfrica Day muBulawayo nhasi, nhengo yePolitbureau yeZANUPF retired Colonel Chinga Dube vati zuva iri rakakosha zvikuru sezvo richiyeuchidza vanhu nhoroondo yakafamba nenyika dzemuAfrica mukuwana kuzvitonga. Vadhuve vabvuma kuti nyika dzemuAfrica dzine matambudziko akasiyana-siyana kusanganisira hondo dziri kukonzerwa nezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira utongi hweumbimbi ndoga, huori pamwe nekutambura kweveruzhinji. Asi vati zviri nani kuti nyika dzemuAfrica dzisangane nematambudziko aya dzine kuzvitonga.
Afrika iri kuenda mberi. Ndoziva yanga yatsvinyirirwa kwenguva yakawanda, asi ekuzvitonga uku kwakatipa masimba ekuti tishande tese. Ndobvuma kuti maproblemu tinawo, asi tichienda mberi achapera. Kune vana vari kuzarwa nhasi vachava nezvimefungwa izvozvofura zvetu zvichaitaka.
Nhengo yeZANUPF Central Committee uye vakambove mumiriri wemupopoma mudare reparamende vaJoseph Chuma vatsinhira izvi vakati, kune vanhu vanoda kutarisa zvakaipa chete zviri kuitika mune dzimwe nyika dzemuAfrica vasingatarise zvakanaka. Vatiwo matambudziko akawanda ari munyika dzemuAfrica ari kuunzwa nekuda kwekuti nyika dzekumadokero dzinoda kuti vanhu vemuAfrica vasabatane.
Vaimbotitonga kare macolonialist vanoda kuisa pfungwa idzodzo mukati medu vechiti divider isusu sevana veAfrica. Votiita kuti titarisane sekunge hatigone kuti tizvitonge isu. Nyambisigwa nyaya iripo ndekuti ivo vanoda kuti varambe vari pamusoro pedu vechitora ufumi hwedu isusu tichingoramba chingogwisana chete. Saka mainstabilities atiri kutaura aya atiri kuona achiitika muno muAfrica mukamanyatsomatarisisa anowinzwa nevanhu ivo vaya vechiya kunoko vechiita kuti isusu tisawirane tirambe tichikongwa.
Mutauriri webato reMDCT baWitness Two vati bato ravo rinopokana nevanoti zuva reAfrica Day harina kukosha, vachiti zvisine nematambudziko akatarisana nenyika dzakawanda dzemuAfrica, bato ravo rinokoshesa rusununguko pamwe nekubatana kwenyika idzi.
Pane zvakawanda zvisiri kufamba negwara munyika yedu yeAfrica, asi izvo zvazvingatitadzise kuti tipemberere kuti sevana veAfrica takabatana tichitarisana nemachallenges esati nawo tichabudirira.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Shachwayo vati bato ravo rinoshushikana zvikuru nekuti nyika dzakawanda muAfrica dziri kurasa gwara revatungamiri vakare vakaita sana Kwame Nkrumah vekuGhana, avo vaikoshesa utongi hwejekerere nezvido zvevanhu. Vati kunyange hazvo nyika dzakawanda muAfrica dzine matambudziko anosanganisira utongi hweumbimbi ndoga nekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu, vane tarisiro yekuti matambudziko aya achapera.
Izvi zvevamwe vanopepesheka nokupembereka nekuda masimba stereki vaakuda kuita nyaya dictatorship nekutyora kodzero dzevanhu, corruption nenyaya yekusaremekedza vanhu munyika dzemuAfrica, zvinhu zvinopfuura nekuti hapana mususikasviki. Munoziva ivhe nyika dzemuAfrica dzese dzanziri pasi peutongi hwoudzvanyiriri hwevachena, asi zvakatopfuura, zvichasvika pakuguma nekuti vana veAfrica vese vachasimuka.
Mumwe mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvematongero wenyika budiriro nekudyidzana kwenyika dzepasi rose vasimbarashe mataruse vati kunyange hazvo chiri chokwadi chekuti veruzhinji muAfrica vakatarisana nematambudziko makukutu, vanhu vafanirwe kurasa tariro yekuti ramangwana richave rakanaka.
Vanhu vakawanda vari patsekwende, vari parumanhanzombe, vari kushushikana nezvinhu zvakawanda zviri kuitika muAfrica. Zvinhu izvi zvinoita kuti munhu dzimwe nguva ati pamwe dai ndandisina kuzvarwa muAfrica. Asi hatingati pese patasangana nematambudziko tinotiza, tinofanira kuzoita pachirungu yatinoti hope, nekuti chakanakira kuva nehope orotariro inyaya yekuti tinokwanisa kuchiita zvinhu zvedu isusu, kuita simba rekubvunza kuti zvinhu zvigadzirike. Nekuti kana tikaramba takamira kunze, zvinhu zvazvigadzirike zvega. Kana tisina tariro, tinenge tazvisiira kuvanhu nguva vakaita kuti zvinhu zvacho zvisvike pazviri izvozvo.
Zuva reAfrica Day rinocherechedzwa nenyika dzemuAfrica musi wa25 May gore rega rega sezuva rakaumbwa mubatanidzwa weOrganization of African Unity. Sangano iri rakashanda zvakasimba kuti nyika dzemuAfrica dzakawanda dziwane kuzvitonga kubva kuudzvanyiriri hwevachena, uye rave kuzivikanwa nezita rekuti African Union, richibatanidza nyika dzemuAfrica dzose mune zvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Panguwa iyo vakaremara vakawanda vari kushaya cheuviri nepamusana pemamiriro akaita zvinhu munyika, mumwe wavo anogara kuWaterfalls ari kugadzira simende nekunamisa mataira anoshandiswa pakuvaka dzimba kuitira kuti ararame. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
VaBrian Sitole, avo vanoshandisa wheelchair, vanogadzira simende yekunamisa mataira ekumadziro nepauriri pemba, vachishandisa unyanzvi hwavakadzidzira kuHarare Institute of Technology. Vasitole vanoti vanoshandisa ivhu nematombo erudzi rwegranite akakuyiwa, izvo vanosanganisa nemushonga wekunamisa pakugadzira semende yavo.
Matomba emugomo aya pane vari kugadzira mawindow sills acho aya tombstone aya, ndo vanondipa ivhu racho iroro, then ndososanganisa nezvandosanganisa nazvo ndichigadzira iyo tile adhesive plus bonding compound yachinonama futi iyoyo, ndinegadzira negranite stone iyoyo.
Vasitole, avo vane makore 43 ekuberekwa, vanoti pamwedzi pega pega vanokwanisa kugadzira masaga esemende anodarika 10. Vanoti semende yavo ine simba kudarika inogadzirwa nemakambani makuru.
Ye granite stone is stronger than that one inongeswa top cell chet. Then grout yacho again tunogadzira ne granite stone iyoyo, inovoida kuti mvura isa penetrate ichienda pasi pematiles because anozokwatanuka zvakare.
Mudzimai wavo amai nomusasitole vanovapa rutsigiro rukuru pakugadzira semende yemataira iyi.
kusanganisa. Sometimes even my tools tete sina, I use my own hands kuti ndi mixe. Even simba, vana simba, semuna nengari pauche kuti vakwanise kusimudza zvinhu zvinorema. Nekusona zvese kuti zvinhu zvedu zvizobudikira zvese tonzi tapedza.
Mumwe weavo vakashandisa simende inogadzirwa navasitole, amai Gladys Chibongodze vekuwaterfalls vanoti vakaifarira zvikuru.
Chakanakira Tyler adhesivhi yamisi story ndechekuti inogadzirwa negranite stone. Yakasiyana nedzimwe dzose dzinogadzirwa nokuti vanoshandisa topsoil. Saka since ndakaishandisa handina kana problem nayo.
Vasitole vanoti dambudziko ravakatarisana naro nderekuti havawani mari yakawanda pamwedzi nepamusana pekuti vanhu vakawanda vasati vava kuziva nezvebhizinesi ravo. Vanotiwo pamari shoma yavanowana ndipo panobva mari yekutenga zvikwanisiro zvepabasa ravo nemari yechikafu. Asi muridzi wekambani yeFolk Foundation, iyo inopa dzidziso kune vechidiki kuti vazvimiririre mune zveupfumi, vaGraham Makwarimba vanoti vasitole vanofanira kushandisa masaisai esocial media pakushambadza bhizimusi ravo.
Ngave nemacustomer kana 50 chete vachinyatsotaura kuti zvakanaka nekuda kwebhizinesi rake, ochienda padhore bank rinopa mari achikumbira kuti akuda mari yekuimprova bhizinesi rake. Even mainvestor, ndisati ndamboona investor anongo achingoti you have a good idea, ndoda kukupa mari. Mainvestor anotanga kuuya achitaura kuti okay, pane taona zvinhu zvauri kuita zvakanaka.
Gurukota rezvekugarisana kwakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavima vanoti vakaremara vane mabhizimusi achiri kusimukira vanokwanisa kuwana rutsigiro rwemari inosvika mazana mana emadhora ekuAmerica kubva kuhomwe yakaiswa parutivi nebazi ravo.
Vese vanorarama neurema vane mukana wekuaplaya kudepartment redu redisability affairs. Panofanira kunge paine mafoms ari kumadistricts edu nyika yose anoita kuti munhu akwanise kuapplya mari iyoyo kuti vabatsirike pakuita masmall businesses.
Vasitole vanoti vakawana mari ine chitsama vanogona kutsvaga vamwe vashandi vekuti vavabatsire kuitira kuti vakwanise kugadzira mataira akawanda. Izvo zvinoita kuti vawane mari ine musoro, business ravo rokura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevana vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika nezuro. Izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose kubva zvachatanga kupararira gore rapera. Vava zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu, kana kuti 38,696. Hakuna munhu akafa nechirwere ichi nezuro. Izvo zvasiya vafa vachiri pachiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi masere nevatanhatu, kana kuti 1,586. Hurumende inoti yakabaya nezuro vanhu nhomba yekutanga yeCOVID-19 vanosvika chiuru chimwe chete nezana nemakumi matatu nevapfumbamwe, kana kuti 1,139. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga munyika yose pazviuru mazana matanhatu nemakumi matatu nezvitatu nemazana matanhatu nemakumi matatu nevashanu, kana kuti 633,635. Hurumende inotiwo ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu vanosvika mamiriyoni gumi munyika yose, kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu munyika yose senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Yashika nguwe kuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuenderera mberi kwemhirizhonga kumaruwa muNigeria pamwe nekudzikira kwekuchengetwa kweupenyu hwevanhu zviri kupa mukana wekusimbaradza vanhu vanoda kupatsanura nyika iyi. Vamwe vevanhu vari kuda kuti Nigeria ipatsanurwe vanhu vanozviti vanatanga kugara mudunhu reBiafra. Vanhu ava vakavamba kuzvipatsanura kubva kuNigeria makore makumi mashanu apfuura. Apo pasara mwedzi iri pasi pemiviri urongwa wemitambo yeOlympic Games kuti huitwe kuJapan, varongi vemakwikwi eTokyo Olympics vakatambira mashoko asiri kufadza zvichitevera chisungo chakaitwa nehurumende yemuAmerica chekurambidza zvizvarwa zvayo kuenda kuJapan nepamusana peuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Bazi rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika rakaisa chiziviso chepamusoro-soro chelevel 4 richiti Japan iri kuita chinono kubaya vanhu vayo nhomba, uye mitemo yayo inoomesera vanhu vanobva kuAmerica kushanyira nyika iyi. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva reAfrica Day pasi pedingindira rakanangana nekurudzira tsika nemagariro nechinangwa chekuwaka waro weAfrica inodiwa nevatema vose. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti chido chemumwe akatungamirira kuumbwa kwesangano reOrganization of African Unity iro rave kunzi African Union, vaive mutungamiri wenyika yeGhana Mushakabvu Kwame Nkrumah, chekuti Africa ibatane mukusimudzira upfumi hwayo achizozadzikiswe kana pasina utongo hwejekerere nekurwisa uori uye utungamiri une njere sedza Solomon. Ko, chii chaizvo chinoda kuitwa neZimbabwe nenyika dzemuAfrica kuti dzisave nyika dzekuramba dzichipema? Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanoti kunyange Africa iri kupemberera pachine rwendo rurefu nekuti
tinenge tichicelebrata kuti tane political independence kuzvitonga kuzere seAfrica. Takufanira kuenda pachinano chekuva neindependence panyaya dzezveupfumi yatinoti means of production. Yekuona kuti means of production dzamumaoko evatema. Kana chitaura zvemeans of production, tiri kutaura nyaya dzinotangira pavhu poenda pamanatural resources akaita sanangoda gold, zvinova izvo zvinoti munhu ati akabata upfumi hwenyika. Uyezve tinonge tichirwira kakawanda kuti dai takwanisa kupiwawo access kumamarkets kuti tiwane foreign currency enyika dzekunze. Asi patinenge tichirasika ndepekuti Africa pache zvayo it's a big market. Ini market ine more than 1 billion vanhu. Tinoona kuti DRC is a big market. Yekuti Zimbabwe ikangofokasa chete pakuti tiri kuproducer madomasi, mazai, machickens tichienza ku DRC, it's a big market yekuti atipedzi.
Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS, Dr. Israel Murefu, vanoti pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa.
Infrastructure yedu inofanira kuti ivandudzwe iite zviri nani pane zvairi. Infrastructure inosanganisira migwagwa.
Chimwe chinofanira kutariswa inyaya nemadhemu acho anofanira kunge ari madhemu akakwana ekuti vanhu vazoshaya mvura nguva dzatinosangana nemadrought. Tozotarisawo imwe infrastructure yakafanana nemafambisirwo emashoko nenhare. Izvozvo zvinoda kugadzirisika nekuti nhare dzedu hadzisikunyatsofamba zvakanaka. Kune nzvimbo dzaunonzwa kuchinzi hakuna network kana kuti network yacho iriko asi kana uchitaura nemunhu hamunzwanani.
Vatiwo
tinofanirwa kutarisa kuti chii chiri kukonzeresa huori, toenda pamudzi wacho chaiwo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vatiwo
Africa ine ivhu nezvicherwa nevanhu vane njere, asi zvese izvi zvireve chinhu kana matongerwo enyika asina kumira zvakanaka.
Vaenderera mberi vachitiwo Africa haifaniri kurarama nezvikwereti.
Mienzaniso wandingapa ndewekuti nyika yeNigeria haifaniri kuunza mafuta edzimota kubva kune dzimwe nyika, iyo ichichera oiri munyika mayo. Zvimwe chetezvo, Zimbabwe yogadzirawo midzanga yefodya kubva kufodya inotengeswa ari mashizha kunyika dzekunze. Chekupedzisira, kugadzirisa zvisungo zvinoita kuti vemabhizimusi vemuAfrica nevekunzewo vedzimwe nyika vanounza mari muAfrica vatengese vakafara uye vachibhadhara mari dzemutero yese yemunyika imomo zvizere, kuitira kuti hurumende dzemuAfrica dziwane mari yakakwana kuti dzikwanise kuva dzinobudiririsa nyika dzavo pasina kuda kuzoenda kunze kunotsvaka zvikwereti kana mari dzimwe dzekunze dzinonetsa pakuzobhadhara.
Dzimwe nyanzvi munyadzo zveupfumi dzinotiwo mudzimu wakupa chironda wati nhunzi dzikudye, dzichiti Africa ichanyanya kudzokera kumashure munyadzo zveupfumi nekudawo kwekupararira kwechirwere cheCOVID-19 uye kunonoka kuwana nhomba yekurapa chirwere ichi. Kusvika pari zvino, vanhu vanodarika mamiriyoni mana nezviuru mazana manomwe kana kuti 4.7 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica, uye vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi maviri nevasere zvine zviuru mazana manomwe kana kuti 128,700 vafa nechirwere ichi muAfrica. Vechidiki vanoti zuva reAfrica Day izuva rakakosha zvikuru nekuti rinoita kuti varangarire kwavakabva pamwe nekucherechedza tsika nemagariro evanhu vemuAfrica. Asi vechidiki ava vari kukurudzira nyika dzose dzemuAfrica kuti dzitore mukana uyu kushanda pamwe chete mukupedza matambudziko ari kusangana nevechidiki muAfrica yose. Mukuziya nezvenyaya iyi, Michael Wewe Studio 7 abata mutauriri wesangano reYoung Journalists Association Valiopod Munende kuti tinzwe maonero avo.
Ngoma Mike, zuva iri rachifana kuva riri zuva rakakosha zvikuru kunesu vechidiki vakapotsa hondo dzerusununguko dzakarwiwa nevakapfuura nevamwe vachiriko.
Vamunhende, mukucherechedza zuva iri sangano reAfrican Union gore rino vari kuda kukoshesa vanoita mabasa emitambo. Theme yegore rino inenge iri pasi pedingindira richiti Arts, Culture and Heritage, Levers for Building the Africa We Want. Theme iyi munoiona sei?
Ndisina kujerera vanhu vanoita zvemitambo izvi. Africa ine nhamo hurusa kudarika zvemitambo izvi. Vanhu vechidiki vezera rangu vari kuda mabasa, vari kuda utongi husina udzvinyiriri, vari kudawo mikana. Vemutambo tinovakukoshesa zvisingaiti, neyo ndivo vanhu vanochengetedza mararamiro edu, culture. Asi tiri kuti patiri panapa ta hurumende dzemuAfrica dzinofanira kubatana dzobvumirana kuti susu kuti vanhu vedu vasafe nezhara, kuti vazonakirwa nemitambo iyi vazoitevera vanofanira kuva vakaguta. Nyika idzi ngadzibatane dziti Zambia imimi mune kopa takuhodha kwamuri, tichihodha kwamuri vanhu vedu vanodhilawo nezvekopa chivatsvakiraiwo mabasa. Vanhu ngavatsvakirane mabasa muno muAfrica.
Kune vamwewo vanozoti vanoita mabasa zvemitambo ritori basa pachezvaro, uyezve vanobatsira mukusimudzira upfumi hwenyika. Tichitarisa zviri kuitika kuna South Africa uko, kune vanhu vakawanda vanoita mabasa zvemitambo vanobatsira mukusimudzira upfumi hwenyika. Chinozotadzisa vanhu kuti vaite zvakafanana kuZimbabwe chi?
Apa takupinda mune yatinoti media economics. Tinotaura chinhu chakadai so, manumbers. Ukatarira kuAmerica as an example, kuWashington ndikakubvunza maradio station ari muWashington, mWashington chet nziyo 1 yaKanye West ikaridzo pamaradio station ari 100, there is a particular amount of money yavanobhadhara kuna Kanye West. It's always about manamba. Muno muZimbabwe tohatati isusu tine maradio station 6, Macheso oburitsa nziyo, Japrezo oburitsa nziyo, Wikiti oburitsa nziyo. Manumbers emuZimbabwe ndiko kumwe kunodonhedzera vanoita zvemitambo muno muAfrica.
Chipete duhurukuru edu vamunhende, ndeapi mashoko amungada kukandira kune vechidiki?
Zuva rangatirirangarirei, asi kurirangarira kwedu ngatirirangarirei tichiburitsa zvatinoshuvirawo kuti Africa yedu ive. Tinoshuvirawo kuti munhu achidzidza kana asingakwanisi kutangawo bhizimusi rake anokwanisawo kuwana basa kumabhizimusi agara aripo.
Avo vanga vari mutauriri wesangano reYoung Journalists Association Valiopod Munhende vachitaura naMike Wowe Studio 7 vari parunare muHarare.
Kwazwai, vateereri veStudio 7. Ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection. Nhasi manheru na 8 p.m. Muchirongwa chanhasi tiri kutarisa nyaya yekuparara kwechirwere cheCOVID-19 munyika, uye chirongwa chekubaya vanhu nhomba. Hurukuro iyi iri kuitika panguva iyo dhorobha reKwekwe radzokera pachirongwa chekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown nekuda kwekuwanikwa kwemhando yechirwere cheCOVID-19 iri kuuraya vanhu vakawanda kuIndia. Munhu mumwe chete akatofa muguta iri abva kuIndia. Tichazeyawo nyaya yezuva reAfrica Day, iro rinocherechedza kuumbwa kwesangano reOrganization of African Unity rave kunzi African Union. Mune Zimbabwe, musakanga nokuteerera chirongwa ichi na 8 p.m. manheru ano.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.